zvakanaka vateereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 4 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 80 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo jasper chimedza kuve munyori mukuru mubazi rezveutano. Meya wechitungwiza valavemore michael vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa asi mutauriri wemapurisa vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Tichakupai mashoko amatumira imi vateereri vestudio 7 muchitiudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 80 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Vanhu vapona kubva kucovid-19 vanonzi vakanga vasvika pachiuru nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 1057. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro ndevaya vanonzi vagara vari munyika vasina nhoroondo yekumbobuda munyika. Vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1200 vanonzi vabatwawo nechirwere ichi muHarare chete, izvo zvaita kuti rive dunhu rave dzinde rechirwere ichi munyika yose. Kukwira kweuwandu uku kuri kuuya panguva iyo sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO rakazivisa mukupera kwesvondo kuti nyika dzose dzinofanirwa kusimba mukutsvaga nhomba yekudzivirira chirwere ichi sezvo chichange chiripo kwenguva ndefu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira Dr. Frank Guni.
Semaonero edu, komiti yeWorld Health Organization pamwe chete nemukuru Director General World Health Organization vanenge vari kuona semafungiro edu kuti chirwere ichi checovid-19 chichagara muvanhu kwenguva ndefu iri kuuya. Tichagara tiinacho sezvinongoitawo chirwere chedzihwa kana kuti influenza. Pachirungu tingati maitikiro achiri kuita chirwere ichi anoratidza kuti chichava chirwere chinonzi muchirungu endemic, kureva kuti chicharamba chichiita kunyange pakawana zvikwanisiro zvokuti pave nenhomba kana matherapeutics zvokubatsira vanenge vachirwara. Tinoona sekuti munguva ichatevera yakati rebei chirwere ichi chicharamba chichidzoka sezvinongoita chirwere chefluenza, chiya chinoti gore negore chinodzoka kunyange zvazvo paine mavhaksini anogadzirwa gore negore, asi chinoramba chichidzoka chichibata vanhu vakawanda chichiuraya vanhu vakawanda. Saka tinoti tinodavira kurudziro yekomiti kana kuti yechipande chavana mazvikokota weWorld Health Organization avo vakurudzira kuti zvakakosha kuti boka reWorld Health Organization rikurudzire nyika nokutanga kudzigadzirira kuvaka hwaro hwekuti pasi rese riitange kutarisa nzira dzekuti tichagara sei munguva inotevera tiine chirwere checovid-19.
Zvakakosha sei kuti nyika dzese dzepasi rose dzinge dzichibatana mukutsvaga nhomba kana kutsvaga nzira dzekudzivirira chirwere ichi?
Chimwe chakakosha kuti pasi rese rishande pamwe chete tichitarisa zvinhu zvakakosha kuti chirwere ichi chidzikisirwe mukupararira kwachiri kuita pamwe chete nekuuraya vanhu vakawanda. Ndingati chokutanga chatingade kuti vanhu vatambire chakaburitswa nechipande chanamazvikokota ichi zvikatambirwawo nemukuru weWorld Health Organization ndezvekuti tikatarisa 6 months kana kuti papera mwedzi mitanhatu chirwere ichi chatanga kuuraya vanhu, zvichiri kungooneka kuti pari zvino chichiri chirwere chinonzi Public Health Emergency of International Concern pakazobva kuti chinzi it's a pandemic. Chirwere kuti chiri kuramba chichingopararira chichiuraya vanhu vakawanda pasi rese chakatekeshera. Saka chinhu chakakosha izvozvo zvinotikomekedza kuti nyika dzese, vana mazvikokota vese vaise misoro pamwe chima chemuzukuru, tione kuti vanhu vese vanobatsirana kurwisa chirwere ichi, kutapudza kupararira kwacho zvichienderana nekumisa kufamba kwevanhu kusina tsarukano, kuuyawo kuti mishonga iri kutariswa ingava yenhomba kuti vana mazvikokota vese vaise hunyere pamwe chete nezvikwanisiro kana kuti maresources pamwe chete kuitira kuti tive nenhomba dzinosevenza zvakanaka dziri safe dzinoitawo kuti chirwere chisaramba chichipararira. Kuitawo matherapeutics iwaya kureva kuti zvinogona kubatsira vanenge varwara, mishonga inogona kubatanidzwa. Pari zvino pane mishonga yakawanda inosanganisa masteroids.
Muri kuona here iro sangano reWHO riri kukwanisa kufambirana nechirwere ichi nekupararira kwachiri kuita?
Sangano reWorld Health Organization WHO riri kuedza, asi rinenge rakatisarirei kumashure nokuti chirwere chiri pamberi. Chatiri kuona ndechekuti kubva iro sangano reWorld Health Organization kuenda kunyika dzakazvimirira dzega dziri kuresponda, tiri kuita kutevera chirwere kumashure. Chinodiwa manje ndechekuti tiite kuganhura, timanye pamberi tisvike kubatana nechirwere, nokuti izvezvi tiri kutevera kuti chirwere chiri kupi, chabuda kupi, tiri kuparadzira sei, totsvaga nzira dzipi dzokuti tichidzivirire. Zvakakosha chaizvo kuti World Health Organization nenyika dzakazvimirira dzivandudze maonero atiri kuita chirwere ichi. Chekutangisisa chikuru ndechekuti panodiwa surveillance yakasimba yekuti tione kuti chirwere chiri kumahotspots ari kupi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Nyika vaEmerson Munangagwa neZuro Maneru vakadoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto kana kuti Director General Health Services kumuzinda wemauto kuZimbabwe Defense Forces Headquarters, Air Commodore Jasper Chimedza, kuti vave munyori mukuru mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana. Mashoko akaburiswa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda anoti Dr. Chimedza vari kutora chigaro ichi kubva panguva yavadomwa. Dr. Chimedza vakadzidza kuUniversity of Zimbabwe, vakazopinda muchiuto muna 1996, umwe vakazokwira kusvika vazodomwa saAir Commodore muna 2010. Dr. Chimedza vatora chigaro chakasiyiwa naDr. Agnes Mahomva, avo vakasiya chigaro ichi mushure mekudomwa kuti vange vari mukuru anoona nezvechirwere cheCovid-19 munyika. Bazi rezveutano harinawo zvakare gurukota, zvichitevera kudzingwa basa kwevaive gurukota Dr. Obadiah Moyo vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo nemazvo. Kudomwa kwaDr. Chimedza kwaitwa panguva iyo huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere cheCovid-19 huri kukwira zvakanyanya munyika, uyewo vana chiremba pamwe nevamwe vashandi mubazi rezveutano vari kurangwa mabasa. Munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti vanotambira nemufaro kudomwa kwemunyori mukuru mubazi rezveutano, asi vanotarisira kuti kuchabatsira kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano nekukasika. Ngatinzwei muhurukuro yataita navo.
Isu toda kutanga nokukorokotedza ivo Dr. Jasper Chimedza nokupiwa chigaro chepamusoro chakadai. Tinovashuvira zvakanaka pavanoshanda sapermanent secretary wokuministry of health. Chechipiri chandingataura ndechekuti sebato tinokurudzira kuti izvo vanhu vanoiswa pamacivilian positions vange vari macivilian. Zvino zvavakapoita munhu ari serving military man tashikumbirawo kuti achi retire hake kumilitary auye aite basa remasivhini. Chechitatu ndechekuti izvo Dr. Jasper Chimedza, sekuziva kwangu ndichiremba nemukurumbira ENT Sejo, chandisingazive chandisati ndaona paCV yavo ndechekuti izvo vane maqualifications ese here ari mutemo mupublic health act anodiwa kunzi anga ari pana permanent secretary weministry. Imwe yemaqualifications ndeyekuti munhu anofanira anga ane postgraduate qualification mupublic health. Kazhinji kana tiri postgraduate qualification mupublic health tinoda masters in public health. Sa handizivi hangu kuti izvo chiremba uyu zvaari ENT Surgeon ane masters in public health wo here. Kana asina zvenitenge tatotyora mutemo wedu wepublic health act.
Tiri kuona kuti nguva yadomwa Dr. Chimedza inguva yakaoma ino yeCOVID-19 uye vari kuuya bazi rezveutano risina gurukota. Pane zvazvinoshandura here?
Apa hapana zvazvinoshandura. Hazvina mhosva kuti maisa munhu anogona sei kana kuti akadini paupermanent secretary kuministry of health nepauminista. Kana musoro wacho ndiri kutaura kumusorosoro chaiko kuna president kusina sapoti yakunopa kuministry. Munhu ari munhu akaita sapermanent secretary haona zvaunogona kuita iwe zvausina kutendera pane munhu akuapoita. Saka limit iri pamukuru wenyika. Saka achangouyawo hake opinam system but achaona kuti pane zvimwe zvaanogona kunga achida kuita zvinomusunga nokuti anenge achisungwa kubva kumusoro.
Asi neunyanzvi hwavo ihwohwo hwamataura, munoona here vachikwanisa kuita basa ravo?
Basa rakatarisana naDr. Chimedza ibasa guru rinotyisa, rinotoda munhu ane good public health knowledge, unyanzvi panyaya dzepublic health. Tinomushira kuti aite madecisions akanaka neukama hwake hwaanahwana president. Tine vimbo yokuti achakwanisa kusunungura kuita unlock mamwe maresources anga achitadza kuitwa unlock zvichida
kuvadzapfuura idzi. Vanga vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare neStudio 7. Meya wechitungwiza vaLove More Maiko vanoti vakarohwa nekukuwadzwa nemasoja pamwe nemapurisa nemusi wesvondo mushure mekunge vasanganikwa navo vachinosiya mumwe mugari wemunzvimbo mavo akanga asinganzwe zvakanaka pane chimwe chipatara chinoshanda zuva rose. Meya Michael vanoti mushure mekunge varohwa nemasoja nemapurisa aya vakazonzi vabhadhare mari iyo vakavimbisa kuti vainotora kumba kwavo, izvo zvakazoita kuti vakwanise kutiza asi vachisiya nharembozha dzavo pamwe nemotokari yavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro usiku kuti vanga vasati wanzwa nezvenyaya iyi. Kushungurudzwa kwavamaiko kunouya panguva iyo vanopikisa pamwe nevamwe vari mumasangano akazvimirira vakawanda vari kunzi vari kuoneswa chitsvuku nevasori, mauto pamwe nemapurisa. Ngatinzwei Meya Maiko vachitsanangura zvakatora nzvimbo.
Ndakapereketsa eresident wemuwadhi mangu vaisanzwa zvakanaka palocal 24 hours. So ndapedza kubatsira munhu ndichidzoka kunomusiya ndandakuenda kunopaka motokari pacar park muwadhi wedu. Ndo pandakasangana nditori motokari pakauya mapurisa aiva mairi, masoja ari 4 5 6. Kwakumisa motokari yangu vaimisa, ndakabva ndamisawo motokari. Masoja akabva anomira ari mairi kumberi kwemotokari vakanongedza pfuti kumotokari. Sezvo tini kana kuti nditize ndakatotya ndikata nemanongedzero andaitwa pfuti. Mapurisa pane mumwe akauya kuhwindo rekusaidi kumwe akava kune rimwe rekusaidi kwadhiraivha. Ndakabva ndaloka madhozi nemukati ndichindotaura navo tichinzwana nepamahwindo. So one of the police officers zvoti ndikamuona ndiri paSt Mary's police station vana ndokwanisa kumuidentifya. Akanhonga dongo akanotya akarova dhoo remotokari adoda teme hwindo remotokari. Ndopandakavhura dhoo ndichibuda mumotokari.
Mabuda mumotokari makakwanisa here kunge muchitaurirana navo?
Havana kanombondipa mukana kuti nditaure navo. Vakatanga kundirova. Pane mumwe wacho aindirova netsvimbo, mumwe achinanga inenge chekers yei kuti karova inocheka panyama dzangu. Ndikatodedzera ndikati hakumukundi muverei inini ameroko kanzi le mwadi mangu muno ndakutono siya mwadi karipa kaa pati apu ndupandaka vandabatu wane wanofu mprisa mwe pandi donza kwa saidi awa tikume wa mwadi chimbomirai kwa kwa donza kwa saidi kwa sumari chaka mari tipi mari tipi wakumana wa sarambu wa shukuruwa nika wanamtingina amara andina yuji andina cash asi mpansuwa kusendrei eko cash aramba nwanda rano chiti ndiende bamba mtura cash ndwendu kupe wanatura maki mwadi watura mafona angu nchie ndakana wajoka lima ndokutu tukupe maki mutikari yako ni mafona angu sika ini pana angu nopinda kwa zimbaza ndaka pinda ndokandaka wanda chamba wanda tiza tika zubathiru wana kanzila kuda kwa shichon kanzila kwa 21 doa kazuwe tika kwa nsofondero wakuru wakuru ima prisa pa St. Mary's Police Station tishiwa kumbiro kutitaoreo ima prisa yu watura maki angu mutikari ni mafona angu kutini kwa nsiku aksisa nukulika mboji mjimu ndoo wakazuti batirao ni kutipa mafisa wakazuti pa kutiti kwa nsiku nukulikava maki imotikari yangu ni mafoni ndakazo juwana angu
saka makuwa nisa ero kunge mchuwana rubatiro rwekura apuka
ndakwa nisa angu kuwa na medical attention pa 24 hour ikutindira apwe nyama zangu asikunya zizwa shakanaka ziriku zimba
avanga vari mea wechitungwiza valavu mo maiko vari parunare ni studio 7 vari kuchitungwiza Tarisa ziruma pepa na wanasi. Pepa na ure news day mune nyaya inoti dambudziko remvura muguta reUlawayo rakawedzerwa nechishanu chapfuura mushure mekunge mbavha dzadimura tambo dzemagetsi ezvesa pachiteshi chedhamu reInyankuni. Bepa naore Herald rinotiwo nzou makumi mashanu dzakaurayiwa muhondo yekugarisana pakati pevanhu nemhuka dzesango. Nepenyuro yenhanda radio ine nyaya inoti mutungamiri webato rinofikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF vaJulius Malema vari kukurudzira kubviswa kwemuzinda weZimbabwe muSouth Africa kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yadzosa pamwe nekuremekedza kwedzoro dzevanhu munyika. Yere nguwa yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kuStudio 7.
Pazvaiwe Studio 7 ndinokutendai nenyuzi dzemunotipa. Aiyo munotipa nyuzi dzakanaka. Muchitaura na Tinashe Chambumbuki. Aiwa ndiri kuno kwa Mutare kumanika leni. Murambe makadaro muchitipa nyuzi dzechokwadi. Tinokutendai nekutipa nyuzi dzakanaka. Nyuzi dzechokwadi, nyuzi dzakatsetseka. Aiwa tinotenda nebasa remunoita. Tatenda.
Hey, tunoti makadiwa na mkoma chonga newa mwese siku zano pivu chitura kuzi vizewano chifunga wano MDC chisa mchitongo chinichafazo wa antirikuno kupitoria
Studio 7 munofara here hapo ni ndishina nishamu abasharu kwavo avezani PF vakaoma moyo ndi Daniel Makwena ku South Africa ndiri mwana ku Mozambique but nitika mu Zimbabwe zvinotorwadza moyo nesu takashitarisa asi tinoti Mwari vachapindira nerimwe zuva zvikuru kunamata
boys pane nyaya wari rundi netsa panapa inini ikonomi yeZimbabwe yanyatsoinzwisisa you know what ndiri paShoprite kuZambia masupa ukachinja mari yako unotenga 6 pack rema super ne $2.30 US mari iyoyo haikwani utenga 3 masupa kuZimbabwe asi masupa anogadzirwa kuchitungwisa pane paiswa transport cost kuti asvike kuno kuZambia izvezvi speak maZimbabweans ari busy kunotenga masupa kuZambia. Oya zvomatengesa reprice inodhura kuZimbabwe. kwaanobva ndimuno muna vanhu vakadzidza chaizvo munditsanangura kuti zvinofamba sei vakomana inini njuga idzi kaidzi dzaidhiika nebhoys rake ndotadza kudzinzwisisa chimbondionesa iwo tionesei tionesei ndimi ana muzvinadzidzo
makadi makadiko pastudio 7 apo ini zita rangu ndinonzi Joel Makoto Senzwi kuno uku kwandiri nyaya dzakafanana nedzekutaurwana navamadhuku idzi sokuti hakuna munhu akashungurudziwa hakuna vanhu vakasungwa hakuna vanhu vakadii mweya wechizanu vanoramba zvinhu zvinozikamwa nani nani mavhidhiyo akazara kumwe nekumwe papi nepapi kuti vanhu vanorohwa vanhu vanoshungurudziwa zvinhu zvisina kunaka izvozvo kumagumo kune nyaya hapana chisingagumi kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidziwa vanhu vari kushukudzwa zviri pachena asi munhu ari kuramba
masora sei vashamarare vestudio 7 nevateereri vose ini ndinoitawo piri ndiri kukwekwe patiger reef mashoko avo madhuku anorwadza shuwa vangataura kuti kwanzizvoni hapana vanhu vakasungwa kana kurohwa vanafadzai mahera ava vanoti havaziva kuti vanananana chimbira kuti vari vamira mukoti nhasi aiwa mashoko avo anorwadza anodzimba mumwe problemu yavo ndeyekuti vanhu vezana havadi kutaura chokwadi pose panotaurwa chinhu chinenge chiri pachena chinenge chaitika pajekerere ivo sevasingadairi mafoni chero vana ponya hati chaivo musi unonzi pane zvinhu zvaitika zviri anonzi foni yake pamhepa yanga isingabatiki panenge pasina nyaya inenge isina musoro ndo pavanenge vachidii vachiwanika vachitaura zvinhu zvisina kana nebasa rei isu ti vana vezimbabwe tinodzimbikana kana vachitaura zvinhu zviri pachena kudaro zvinhu zvinonyadzisa kudaro so vanhu vangani vasungwa muno muzimbabwe musi wa 31 ivowo asi vanenge vachizviramba aiwa zvinhu zvinotidzimba mwoyo yedu ndatienda hangu vajunga kandimire mawavhunza mvunzo wakanaka chaizvo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika hurumende yeamerica yakazivisa nechishanu chapfuura nezvekuwedzerwa kwemari dzinobhadhariswa vanhu vanenge vachida kuti vave zvisvarwa zvenyika iyi pamwewo nekuti vanenge vachitsvaga upoteri muamerica havanga vasina chavaibhadhara vange vachitanga kubhadhariswa mari mari itsva idzi dzinonzi dziri kutanga kushanda musi wa 1 gumiguru gore rino uye vanenge vachida kutsvaga upoteri vachange vobhadhariswa madhora makumi mashanu kuchitiwo vanenge vachida kuve zvizvarwa zveamerica vachitarisirwa kubhadhara madhora chiuru nezana nemakumi matanhatu kana kuti $1,160 kubva pamadhora mazana matanhatu nemakumi mana kana kuti $640 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa chezimbabwe vachamaneka costa mukinya takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei danho reamerica iri
mubvunzo une paviri kana patatu zvinhu zvese zvinoitwa panyika normally zvinofanira kuraniwa on business lines kunge business saka tikada kubata ndima kubva pokutanga maprizes aunobhadhara kana iri service kana chiri chaunotenga anodhiteminwa nekuti ari kukutengesa uyu zvakamutyira marii kuti agadzire chinhu chauri kutenga kana kuprodusa service yauri kupiwa iyi saka pane patinogona kunzwisisa america ikati inoda kukwidza maprizes emaservices zvinogona kunzwisisika asi tikada kutarisa neudzamu president donald trump uyu akagara akavenga vamwe vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vari kuuya kuno kare vanhu vaivanga vachibvumidzwa kuuya pasina anombonetsana navo
asi tingaona here iwo mutemo mutsva uyu uchiomesera vanhu vanenge vachida kutsvaga upoteri muamerica
kuti tizive kuti mutemo uyu unoomesera vanhu here panotinetsei nokuti chamunofanira kuziva number 1 ndechekuti munhu kana achitiza kwaari kutiza uku achitiza hondo kazhinji kacho haana ruzivo chairwo chairwo wekuti kwandiri kuenda ndichanowanikidza chii chazvunzvakamira sei saka munhu ane chaari kutiza chaivo chaikoka dzimwe nhambo anogona kutoti kusiri kufande kupi regai ndiende kuri kuenda vamwe kana kuti anoenda achingofunga kuti hazva ndiri kuenda kuamerica kunongonzi kunotambirwa vanhu vakawanda nyika yemaimmigrants rega ndiende ikoko zvizhinji zvacho anotozozvionera ave muno kuti ndaakuomeserwa muchitarisa zvakare vanhu vazhinji vari kuuya munomo vasina mapepa vazhinji vacho havasi vanhu vaiva vane dzidzo yepamusoro yekuti vanogona kuverenga quality yemastatutes nemapolicies kuti anzwa kuti kuamerica kwakamira sei zvandiri kureva ndezvokuti munhu asati akwira ndege kuuya kunoko haagoni kunyatsoresearcha chaiko kuti anyatsoona kuti mitemo yakamira sei munhu kuti anokoshesa ndechekuti ndawana visa here rekuti ndibude muzimbabwe ndiuye kuamerica kana akavharirwa paairport ipapo anenge aikuona mamwe maitiro akati siyanei akapinda muno munyika munomu anenge achitoti zvandadai zvanaka chimwe chinhu zvedu chatoda kuti tinzwe kunge tinodada neamerica america zvaii nyika yanga ichitambira vanhu chaizvo chaizvo yanga ichipa vanhu vese kodzero dzokuti kana wauya nyange mawiro awaita wakaita sei ukati uri kuda kupotera vanokupa mukana wekuti usvitse nyaya yako mumatare
mashoko apa hamungasiyirawo vana vezimbabwe nevamwe vangadai vakateerera vane pfungwa yekuzopinda muamerica vachitsvaga upoteri kana vari muamerica nechakare vari kutsvaga upoteri
ndingati kumazimbabwenzi vari muno kana uchida kuya kuzotsvaga upoteri whether uri kuda kuya kuzoita asylum kana uda kuya as a refugee unofanira kuzvipinza pamberi pedare within 12 months dzekuuya munomu saka ukazoita 5 years uri munomu ngatingoti ukangodarika 12 months usati waenda padare kana kuenda kugweta kuti ndiri kukumbirawo kubatsirwa kuita mapepa nditsvage upoteri munomu watozviomesera matsvagiro ako ato ekukwira makata nekuti chaunotanga kuzokubvunza ndechekuti wapedza gore iwo uri munomu hauna kumbotaurira munhu kuti une zvauri kutiza kunyika kwako waakuzouya zvaita sei saka ipapo vanenge vaakutokuona sekunge uri economic refugee saka chandinokurudzira inini mazimbabwens vari munomu nevari kumusha vachanzwa meseji ukadarikidza 12 months usati watanga kutsvaga mapepa zvichakuomera
vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa chezimbabwe vachamaneka Costa Mukinya vari parunhare muwashington dc nestudio 7
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chamunopakurirwa neni, Mike Hove, weStudio 7. Nhasi muchirongwa, tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvekuratidzira kwanga kuchifanirwa kuitwa shanu apfuura. Mhuri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manherwano.
Tarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi hurumende yakazivisa nezuro kuti vandu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo jasper chimedza kuve munyore mukuru mubazi rezveutano meya vechitungwiza valove mo maiko vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewishona.com. anokuonekai nemufaro. Ndine Jonga Kandemiri kustudio 7 tiri muWashington DC, ndichiti moswera zvakanaka vateereri.